manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chevabvu 16/2019 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika makumi mana vanokuvara mushure mekupfurwa kuminda yemangoda kwamarange. Nhengo dzeparamende dzinoudza gurukota rezvemari vamutirinxuve kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yakatarisana neveruzhinji. Nyaya yachief ndiweni yotsviriridza munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe gadhi ari kuchengetedza munda wemangoda wekambani yehurumende yeZimbabwe Consolidated Diamond Company anonzi nezuro akapfuura ndokuuraya varume vaviri pamwe nekukuvadza vamwe vanhu vanoda kusvika kumakumi mana vaichera mangoda panze pemunda wekambani yehurumende iyi. Mapurisa epakamba yemutare rural haana kuramba kana kubvuma kuti zvakaitika kunze kwekuti titaure nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vati vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZimbabwe Consolidated Diamond Company Vashuga Chagonda sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti sangano ravo rakatambira mashoko ekupfurwa kwevanhu uku pamwe nekutaura nevamwe vakapona mutsaona iyi. Nzvimbo iyi inonzi yachengetedzwa nemauto uye hapana atadziva kuti vakapfurwa ndokufa ava vakaendeswa kupi. Vamaguhu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vatozivisa veKimberley Process nezvekupfurwa nekuurayiwa kwevanhu uku.
Chakaitika ndechekuti vakomana vanokorokozva nevasikana vakawana nzvimbo itsva haisiri concession yeZCDC. Pavakatanga kuchera vabvaona paine ngoda. Nzvimbo yacho inonzi Bravo 6. Saka magadhi eZCDC pavakaona kuti pane zvaakuitika in that area iri kunze kweconcession yavo vakabva vaenda vachinohwandira vanhu ivavo. Without warning vakabva vatanga kupfuura panga paine more than 300 makorokoza sekutaurwa kwazvakaitwa kwatiri. Vaviri vakabva vafira ipapo vazhinji kwazvo. Vanofungidzirwa vanokwanisa kudarika makumi mana vakakuvara zvakaitisisa. So mushure meizvozvo nzvimbo yacho yakabva yakomberedzwa nesecurity. Hapana ari kunyatsa kuziva kuti vanhu ivavo vakazotorwa vakaendeswa kupi.
Hapanawo here hama dzevanhu ivava dzamati makwanisa kubata vakafa nevakakuvara kuti munzwewo zvakamira sei?
Hatisati takwanisa kubata hama asi takafonerwa nevamwe vanga varipo nevamwe vanokorokozawo munzvimbo imomo vachiti tibatsireiwo kushambadzira kuti ndo zviri kuitika kuno.
Saka imi makwanisa here kusvitsa nyaya iyi kumapurisa uye pane kuferefetwa here kana kusungwa kwati kwaitika?
Ini ndafuma kufonera public relations officer weZCDC nhasi mangwanani akati iye haana chaari kuziva. Ari kuenda kubasa ari kumirira kuti azopiwe ripoti yezvinenge zvakaitika nezuro kwamarange. Zvekarewo mumwe mutori wenhau afonera Zimbabwe Republic Police kwamutare. Mapurisa akati chokwadi vakazvinzwawo ndo zvakaitika asi havasati vane zere kuti chii chakanyatsa kuitika uye kuti ndiani akaita izvi.
Imiwo mune matanho amuri kutorawo here sesangano?
Tazini sabi Kimberley process nekuti Zimbabwe is a participating country yemu Kimberley process. Zvekare Zimbabwe inengo ye committee yemu Kimberley process. Inoona pamusoro pekushanda kwemakurukoza kuti vashande zviri pamutemo. Every November vanenge vari kuma meetings ye Kimberley. Ndonya dzinenge dzitaurwa izvozvo kuti panenge paine madiamonds anowanikwa pamusoro soro. Makurukoza hamukwanisi kuti muwamise nekuti nzvimbo zhinji dzakadaro dzine urombo. Urombo ihwohwo ndo hunotuma vanhu kuti vaende kunochera kunyange munzvimbo dzinokuvadzisa. Idambudziko renhamo rekushayiwa mabasa neurombo huri munyika hunokonzera kuti vanhu vadaro.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nhasi vaudza paramende kuti upfumi hwenyika hwave kuita zviri nani uye hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yayaitarisira kuwana izvo vati zvave kuita kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti kunyange hazvo mari iyi iri shoma. Asi nhengo dzeparamende dzaudza vaNcube kuti zviri kuitika munzvimbo dzavo hazviratidze kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka sezvo vanhu vari kuramba vachiomerwa neupenyu nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvese zuva nezuva. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mashoko avo maerano nemamiro akaita upfumi kana kuti state of the economy, vaNcube vati hurumende yange yakatarisira kuwana mabhiriyoni matanhatu emadhora asi yave kutarisira kuwana mabhiriyoni mapfumbamwe pakupera kwegore. Vati nekuda kwekuti vave kuwana mari yakawanda kudarika yavange vachitarisira, vave kukwanisa kubhadhara zvikwereti zvehurumende.
We have started paying off our domestic debt. That's why there was a decline in the domestic debt.
Vati kubva munandira kusvika muna kurume gore rino vakawana $443.1 million asi ivo vange vakatarisira kuwana $78.2 million. Vati chikwereti chehurumende chemuno icho chaive pa $9.6 billion muna zvita gore rapfuura change chasvika pa $9.2 billion muna kurume gore rino. Vamwe vati nekuda kwematanho avari kutora mukugadzirisa upfumi, uwandu hwezvinhu zviri kutengwa kunze kwenyika hwakaderera kubva pa $1.8 billion kusvika pa $1.1 billion. Vati huwandu hwezvinhu zviri kutengeswa kunze hwakakwira uye goridhe refodya ndizvo zviri pamusoro pezvinhu izvi. Vati hurumende iri kutora matanho akawanda ekuvandudza upfumi pamwe nekukwezva vekunze kuti vazosima mari yavo munyika. Muumiriri wekwekwe Central vamasango Matambanadzo vakurudzira vaNcube kuti vaone kuti vemakambani ekunze vawana mari yekuAmerica kuti vakwanise kuendesa mari yavo kunyika dzavo.
Ease of doing business yamataura taachitarisira kuti inogona kutibetsera pama investors. Ndezvipi zvamaita minister pama investor vari kuda kuti vapuhwo mari yavo yava kuproducer muno kuti vachibva iri US vakwanisa kutumira kumusha kwavo kwavaka vachitinosevhisa mazvikwere zvavakapuhwa kuti vazoinvesta kuno kuZimbabwe. Ndezvipi zvamaita nokuti mari iyi iri kuwanika mustreet, US yakuwanika mustreet, hakuna US mubank. Ndezvavari kutaura.
Asi kunyange hazvo vamwe vapa mufananidzo wekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka munyaya dzeupfumi, nhengo dzeparamende kubva kumapato ese dzati izvi hazvisi kuratidzika mune veruzhinji. Dzati dambudziko guru rakatanga apo hurumende yakasiyanisa uremu hwemabond note nemadhora ekuAmerica muna kukadzi. Izvo zvakaita kuti mitengo yezvinhu itange kukwira. Nhengo idzi dzatiwo kunyange hazvo hurumende yakavhura musika wemari yekunze mumabhanga, mari yacho haisi kuwanikwa. Izvo zviri kuita kuti vemabhizimisi nemaindastry vatenge mari yekunze pamukoto nemutengo wakakwira zvakanyanya. Dzati izvi ndizvo zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwirewo zvakanyanya. Semuenzaniso nhasi chaiko, pamusika wemumabhanga dhora rekuAmerica range richitenga madhora ERTGS matatu nechidimbu asi pamukoto range richitenga madhora matanhatu. VaNcube vati vari kuedza kugadzisa nyaya iyi nekutsvaga mari yekunze kuti vemabhizimisi vaiwane mumabhanga uye vati vanoona sekuti musika wepamukoto uchaparara mwedzi mishomanana inotevera kana mari yekunze yave kuwanikwa mumabhanga. Asi vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvinhu zvichiita sekuti zviri kufamba pamagwaro avaNcube hapana chiri kufamba kune veruzhinji.
VaNcube dambudziko ravanaro ndirekuti hurumende vanhu havasi zvisina vimbo nayo saka chero vakavimbisa kuti zvinhu zviri kufambira mberi zviri kuita zvakanaka vanofanira kuita zvinhu zvinobatika zvekuti dai ndandiri munhu anovapa yambiro ndaivati dai vanga vakwanisa kuti vake kana classroom block kana ingava clinic zvayo ne 2% yavanayo kuti vanhu vaone zvinhu zvinobatika zvinoita kuti vimbo irambe ichidzoka muhurumende nekuti zvose zvavataura zvingangova chiri chokwadi asi hazvisati zvasvikira vanhu zvekuti vanhu vafanana naThomas anotenda nekuona
vamwewe vavimbisa nhengo dzeparamende idzi kuti vachazivisa mamwe matanho avari kutora pamwe nekuti upfumi hwabudirira sei apo vachatura urongwa hwekuongorora kuti bhajeti ravo rafamba sei kusvika pakati pegore muna chikunguru ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Nyaya ya Chief Mshasha Yamangwe ndiweni yekushora hurumende pamusoro pembambatiro enzvimbo yentabazi ndudha kumatebeland north iri kuchiriridza munyika vamwe vachitsigira ishe ndiweni vamwe vachivashoropodza taura ishava anoti panyaya inotevera.
Chief Ndiweni vanoti goma rentabazi nduna iro riri zvinhanho zvinosvika makumi mana kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweguta reulawayo riri mukati merimwe purazi rakapiwa vafloyd ambrose danho ravanoti harisi pamutemo. Chief Ndiweni vanoti goma rentabazi nduna rakakosha zvikuru kuvanhu verudzi rwechindevele vachiti ndipo pakasvikira muzilikazi kamachovana uyo akave mambo wekutanga werudzi urwu. Mumashoko avakaburisa paTwitter, Chief Ndiweni vakatenda rutsigiro rwavari kuwana vachiti havazi kuzodzora tsvimbo pakurwira kuti gomo rentabazi nduna iro riri pasi penzvimbo yavo ritorwe nenzira yavanoti isiri pamutemo zvisinei nekushorwa kwavo nevamwe vakuru vakuru vehurumende veZANU PF pamwe nevanhuwo zvavo.
The notion that such an important historic site can be tampered with in any manner whatsoever.
Nyaya yekuti nzvimbo yakakosha kudaro munoroondo yerudzi rwedu inobatwa nenzira yakadaro yopiwa kuvanhu vatisingazive uye vatisina kupa mvumo hatingaitambire takapeta maoko. Naizvozvo hapana zvimwe zvatingakwanise kuita kunze kwokuenderera mberi nechirongwa che7 Ntabazi Nduna campaign.
Zvichitevera kupiwa kwakaitwa Ambrose Prize munzvimbo yavo, Ishe Ndiweni vakati hurumende iyo vakati haisi kuchengetedza mitemo inofanirwa kuwedzerwa zvirango zvayakatemerwa. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matema Danda pamwe nemunyori webazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakashora Chief Ndiweni pamusoro pemashoko avo ekukurudzira zvirango. Asi mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti kunyombwa kuri kuitwa Chief Ndiweni uku kunoratidza kuti hurumende yebato rezanu PF inobata madzishe ichitarisa kuti vabuda mumba mani izvo vati hazvifanirwi kudaro.
Mwadzimishona shona yapfuura hii tewambonza chifu charumbira fortune charumbira hajibuda pachena kuti iya nano tikira zanu PF zinuwa zisiri pa bumbiro wa mtema azitumbo pumiza na constitution ya inyika shakari tine court order ya kabuda mwai court ichi rambita fortune charumbira kuti ave partisan atewele bumbiro wa mtema ase azina kutelewa zozo shakari atinambonza noise ya zanyanya Chief Ndiweni vari kutaura on behalf of his people asi vakushungurudzirwa kuita stand up for what is right.
Nezuro vamwe vechidiki vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF vanonzi vakada kutora nechisimba motokari yaChief Ndiweni asi vakazokundikana. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa raburisawo gwaro rekushora kunyombwa nekushungurudzwa kwaChief Ndiweni richiti panofanirwa kuve nematanho anotorwa kune vakuru vakuru vehurumende vakanyomba Chief Ndiweni pamwe neavo vaida kuvatorera motokari yavo. Bokare vechidiki reMDC muvulawayo ratsigirawo mashoko aya. Imwe nhengo yeboka iri vatakunda madzana vati Chief Ndiweni vanofanirwa kurumbidzwa nenyaya yavo yekurwira kodzero dzevanhu vavo.
Isusu se magite DC hatiri kufara ni mabati waru kito wa chief Ndweni ni Uru Mende ni wa zikiriwe sanzibati wa sanupia chief Ndweni waru kutawurira waka mira wanu waunda wanu waka fisa matamuzi waka siyana siyana endese mindu yaka bagu sanupia ni Uru Mende chief Ndweni waru kwa wani kwa wachishu nguruzu wani nzira zaka siyana siyana isusu sebatu re MDC mnumbla wayo tilikutizu ozo tinufanu kwa kumira kupira paninu nguwa shinda mbele ati kufara ni maitiwe Uru Mende ati kufara ni maitiwe eva tikiriwe batu za MPF ndawa machifa anabatu raka mirivira
asi imwe nengo ye Central Committee ye batu za MPF wa Joseph Chuma wa uza Studio 7 kutukukuru zira kwa Chief Ndiweni kutinyika iteme rwezu mwezirangu kuna ratiza kutuwawe kupindira mneze matonge rwenyika izo wata azuko zeru kuituwa ni mazishe
mazimambo edu muno muzimbabwe tunoziwa tindio wano tarisa kana kutu kuchangiteza ivuredu enyika yedu saka wachifu Ndiweni pa wanga wachishunguru dziga kusura penya kuguwa kwe munda unakaunda yao wanga wasirongo hao asi wazurashika ndepe kuzotanga kudaidzira kuti dai warungu hawa pati pamezu ni masashi zaya agara atoti kuwaza kudara agara ato kuwaza ekonomi yacho kudara ibabu ndoba noti chifu atana
pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa mangwana nevanhu vari kutsigira Ishe Ndiweni vachiti Ishe Ndiweni vanofanirwa kuremekedzwa sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reMissouri rakabuda nechisungo chekurambidza zviri pamutemo kushandiswa kwemushonga wekubvisa pamuviri izvo zviri kutsigirwa zvine mutsindo nebato rema Republican Party muno muAmerica. Mauto ari kutonga muSudan ambomisa nhaurirano nevanhu vari kuratidzira munyika iyi pamusoro peurongwa hwehurumende inofanira kufanotonga. Kumiswa kwenhaurirano idzi kunoitika mushure mekunge vanhu vasere vakuwadzwa mukuratidzira kwakaitika nezuro nechitatu apo vanhu vakanetsana nemauto. Zvino munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi zvaramba zvakaita manyamamiri nerongo zvapa kuti paite kukandirana makobvu nematete pakati pebato riri kutonga reZANU-PF nerinopikisa reMDC kuti ndiani apinza mhepo mumusha. Kunyange hazvo gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti zvinhu zviri mugwara mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTATS inoti kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi manomwe nezvishanu nezviga makumi masere nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 75.86% zvichikonzerwa nekudhura kwemitengo yezvekudya nezvimwe. Magetsi, mvura, mafuta ekufambisa dzimotokari, mishonga yekurapa vanhu ndezvimwe zvinhu zvisiri kuwanika nyore munyika. Vamwe vanoti munyika munoda nhaurirano kwete dzavanoti kutungana kwembudzi dziri kunzi nhaurirano pakati peZANU-PF nemamwe mapato madiki anopikisa asina kuwana mavhoti masvinu musarudzo dzegore rapera. Nhaurirano idzi dziri kutarisirwa kutanga zviri pamutemo mangwana pasina MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo dzedare reparamende vanomirira Mutasa Central vari nhengo yeMDC vaTrevor Saruaka uye vanomirira Chipinge South vari nhengo yeZANU-PF vaEnoch Porusingazi. Totanga nekunzwa kubva kuna vaPorusingazi kuti pane chingabuda here munhaurirano dziri kuitwa idzi.
Dialogue on the only way to go. Initiative yakatoitwa nemutungamiri wenyika ndiyo chaiyo ndozvinotibetsera isu maZimbabwe. Pese panenge panetsa chinhu kuti vanhu vanotaurirana.
Vasaruvaka munoonawo sei nhaurirano idzi?
Ah, Listen, dono kuti nyatsokubudira napachena kuti nyaya inaura nenyaya yakanaka asi inyaya yekuti ari kutaura nacho ndiani nani. Dialogue yemangwana tichizvitarisa zvedu sevana vezimbabwe vazhinji idialogue iri pakati pezanu pf nezanu pf taidikana hurukuro pakati vachamisa vanova munhu ane rutsigiro rwakawanda kupfuura vanhu vese munyika munomu pamwe chete navamunangagwa
vapo rusingatsi
toda kuuya tiri tega kondima kanga muri mune mapati moga here handiti vane mapati varipo vakawanda wanda wanda
vasari wake
honorable hatiri kuramba kutaurirana tiri kuti nhaurirano ngazvizivikanwa kuti vezanu pf navamunangagwa varoda kutoionawo panhaurirano kwete ndivo vari kudaidzira kozi tinotoona sei iyo ndivo vane dambudziko guru kuti tisvitsa patavo izvozvo saka isusu takati tinoda neutral mediator asiri iwo kwete asi kuti anodomwa nawo kozi havakwanisi ivo kuchiza marefu
zvino mukaramba muri kunze vamwe vose 20 something vachiuya imuri kunze imimi hamuone here kuti munenge makanganisa nokuda kwekuti nyika ino hazvinei kuti une vanhu vangani vari kumashure kwako maideas ndiwo anobatsira
ngatimboite nevanhu vane vatungamiri vane vanhu vari kuvatsigira satitone election paweekend apa vamwana vana mazero papolling station
ndizvozvoiirira
chinoita kuti zvishande vapo rusingazvi munhu ngaaende aina vana vamirira like inini kuti zvamunotaura kuparliament zvinoteererwa nekuti vanhana kwachiti vapo rusingazvi vane vanhu vakavatuma manje ava vasina vakavatuma vari kumbomirira ani
aiwa aya matoks haasi vanhu vakatuma kana vakasarudza vatungamiri ndee vatungamiri kana pazouye masapota ndo patinozoona kuti une vangani une asi izvezvi kuri kudiwa vatungamiri chimboendesai mutungamiri wenyu andosangana nevamwe vatungamiri asi muchiziva kuti mutungamiri mukuru wenyika ino ndi purezidendi ED Munangagwa simbo
vasari waka munotiwo kudii
haiwa vari kuita meeting vari vedza mangwana kozi ndivo vega mutungamiriri ariko vamwe vese vese havana vavari kutungamirira hauzvitungamiriri vanakupe vana madhuku vana muteki havana vavari kutungamirira musavaverenge pavatungamiriri
musashora mbodzano inozvimbira
todzoka kwamuri honorable porosingasi tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi munoona here hurumende yezanu pf ichikwanisa kuti igadzirise zvinhu zviri kunetsa zvisezvi
kuri kuti haina kapasiti yokuti igadzirise upfumi tingadai tisiri patiri pano tingadai senyika zvinhu zvakatoita upside down saka kuramba tichitoinda nyika ichitofamba kudai kureva kuti pane utungamiri huri committed hwezanu pf hwakasarudzwa huri committed kugadzirisa upfumi hwenyika ino upfumi hwenyika ino upfumi hwanga hwasvika pakurwadziwa asi izvezvi izvi ngativei patient tiri kuona zvinhu zvichitanga kunaka takatoudzwa wani kuti pazviri kutanga kugadzirwa pakuchamboita kakugeda geda kwemazino asi tiri kuona zvinhu zvichitonaka nokuda kwekuti wani tarisai mumasupamaketi medu tine nguva zvakambosvika pakuti panga pava pasisina pava empty masupamaketi mashops and so forth asi iye zvino izvi mari yako chete kana wapinda mustoro unowana chaunoda saka kutaura kuti zvinhu zviri kugadziriswa ndinoziva kuti vasari waka vachataura nezvemafuta edzimotikari nezvakadaro chokwadi kana mukanzwa statistics dzinotaura kuti nhasi kwapinda mafuta akati arimiswa mumaservice station ngatichitaurawo ngatichitarisawo kuti dzimotokari nezvinorya mafuta zvawandisa muzimbabwe
honorable sari waka
kutoshandurwa kwakaita kabhineti sendorineri mucherechedzo wekubvuma kuti zvinhu zviri kuramba kufamba vagumbo vaingowindisa vana venyika inoti mafuta tinawo mafuta tinawo bati vanhu vakiwa vachingowedzera kureba saka nyaya iyoyo dai taremekedzwawo nezanu pf kuti imbomire kunyedera vanhu ibvume chinoita kuti vanogona kugadzisa nyika kutanga vabvuma kuti vari kudhadza vakabvuma kuti zviri kuvaremera vanoyamura vanokwanisa kuona pekutangira bati ukatiwa hausi kugona woti ndiri kugona unobatsirika sei izvo zviri zvenyayanyaotaurai kuti mumashopu zvinhu zvirimo zvinhu zvinezvi mumashopu handizvekuti zvigaremoba ndezvekuti vanhu vatenge bati vana vemuzimbabwe vari kuzoona hongu zvezviri mumashopu bati vari kufera nenzara vanhu varorara nenzara mumishomo
Nengo MDC ichimirira mutasa central muda reparamende va Trevor Sarwaka vachitaura vari parunare vari kwa mutare manzwa zvakare kubva kumiriri wechipinge South muda reparamende vari nengo yeZANU PF va Enoch Porusingazi vachitaura vari kuchipinge. Masangano akazvimirira pamwe chete nevagari vekumasvingo vari kushoropodza zvikuru kuvandudzwa kwemitemo yePublic Order and Security Act kana kuti POSA vachiti hurumende haina zvakawanda zvayashandura mbiri remutemo pamutemo mutsva wave kunzi Maintenance of Order and Peace kana kuti MOPA. Gandri Maramba anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa mumasvingo nesangano reSouthern Africa Parliamentary Support Trust kana kuti SASTI, vemasangano akazvimirira vati hurumende iri kunyengedza veruzhinji pamwe nepasi rose kuti yave kuvandudza mutemo kuitira kuti uite utongi hwejekerere, asi iyo pasina zvairi kuita kunze kwekuchinja mazita emitemo inodzvinyira ichidzosa nerweseri. Munyori wetsangano renango Southern Region, amai Lucia Masekesa vati, mutemo uri kuuya weMOPA hauna kumbosiyana newayapo wePOSA, uye unombunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekuvhara mikana yekushanda kwemasangano akazvimiririra.
Mutemo uyu ndounaso kuti hapana chawakasiyana newakare. POSA neMOPA yacho zvakangofanana, nokuti tiri kuenda tichinoapply. Hapana patinoshanda takasununguka tisina kuzivisa kuenda kunozivisa mapurisa. Saka tiri kungoonaso kuti zvakangofanana kusichinja kwamazita, asi mutemo unoramba uchinge umwe chete.
Musangano uyu wanza kuti zvikamu zvizhinji zvaiva muposa zviri kudzosa nemutemo weMOPA. Nengo yesangano remasungo Women's Forum muzvare sungano zvarabwa nazve vati mitemo mutsva uyu unomunyikidza kodzo dzevanhu sePOSA, vachiti unopa mutungamiriri wenyika simba rekupinza mauto mumugwagwa kuti vamise kuratidzira kunenge kwaita mhirizhonga mukati.
Ndiso kuona kwangu hangu somunhu ari musivil society muactivist, ndiri kuona kuti hapana chachinja, izita chete rangochinja. Uyezve mukatotarira masection maclose ari muposa iyo idrafted akatoomesesa, nokuti mazopinzwa president kuti vagonzi vadeploy kwazonzi zvemasoja achatozouya obetserana namapurisa, asi anotouya ane zvombo zvavo kutoreva kuti it's now a very very dangerous creature mopwe. POSA yanga ichitori iri nani, iyi haina kutombomira zvakanaka iyi, zvokuti hatizivi hedu kuti tingaiita sei kuti tiirambe, asi hapana chachanduka, hapana zvachose. Restrictive laws atondowedzerwa masimba, hapana kuripila kana kuamenda, andoitwa more empowered kuti anatso kudzvinyirira kukodzero dzavanhu dzokusununguka nokuungana zvavanoda nokutaura zvavanoda.
Vanoona nezvekufambisa kwebasa muSAFT vaVivian Masavave vatiwo kunyange vanhu vane pfungwa dzavo dzakasiyana-siyana, chinangwa chemusangano wavo changa chiri chekuti vanhu vadziviswe zviri mumbiri idzva remopa.
Chinangwa chemusangano watati nacho nhasi pano paFlamboyant chachiri chekuchenjedza vagari vemuno mumasvingo kuti mumavhiki anoteera pane makomiti eparamende anenge achifamba achizobvunza pfungwa dzezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro peMaintenance of Peace and Order Bill, rinova bill riri kutsvaga kuti riite repeal and replace Public Order and Security Act kana kuti POSA sekujaira kwaita vanhu. Saka tatanga nekuchenjedza vanhu kuti zvinyi zvirimo muMaintenance of Peace and Order zvakasiyanei nezviri muposa. Nienderere mberi ndokubva tazotsanangurira vanhu kuti chinozotarisirwa kubva kwavari chii.
Vamasave vati vanhu vachapuwa mukana wekupa pfungwa dzavo mubhiri iri mwedzi unouya, apo paramende ichafamba nyika yese ichitora pfungwa idzi bhiri risati rapasiswa kuitwa mutemo. Kuri kutazobudiswa kwemasoko, amai Monica Mutsvangwa vati havakwanisi kutipa pfungwa dzehurumende munyaya iyi vachiti vanga vakabatikana. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemadzimai mudzimba. Takatarisana nekuoma kwaita zvinhu munyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vaviri vanofa uye vamwe vanosvika 40 vachikuvara mushure mekupfuurwa kuminda yeMangoda yekwaMarange. Nengo dzedare reparamende dzinoudza gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti zvavari kutaura vachiti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka zviri kupesana nenhamo yatarisana neveruzhinji. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri musakanganwa kuteerera nhau dzedu dzemangwanani. Iko zvino ndokusiyai nhatungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 16 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuhlaselwa nokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi isizwe abazihloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lile mbono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licocisane.
Iningi labantu koBulawayo selusole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezano PF izolo.
Sesakuthola nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuliwa amasayabizi ngoJubilee. Kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelayo.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esiphezu kwaleso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngo-2008. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu bakoBulawayo selisole ukuhlukuluzwa kwenduna unhlanhla yamangwendiweni ngabasakhulayo abacatshangelwa ukuthi ngabe bandla lezano PF izolo. Iningi lisekela undiweni kudaba lwentaba yezinduna kuthi abanye bayamsola besithi uququzela izitsheziso phezu kweZimbabwe. UAnastasia Ndlovu usethulela loludaba.
Izolo uBulawayo wethuswe ukuhlaselwa kukanduna nhlanhla yamangwe Khayisandiweni koBulawayo bethi kuyazila. UNdiweni ubeke wethula amazwi angabe egcunule abasekeli bebandla elibusayo awukukhuthaza ukuqhubeka kwezijeziso zenotho ezetheswa uhulumende weZimbabwe ngamazwe athuthukileyo angentshonalanga lapho esola uhulumende ngokwabela indawo elentaba entaba zinduna kumnumzana Floyd Ambrose. Intaba yentaba zinduna iqhakathekile kakhulu embalini yabantu bosendo lwemaNdebeleni ngoba kulapho okwafikela inkosi yabo umzilikazi kaMashobane. Ngakho ke bekungamelanga ibe yingxenye yepulazi elabelwa umuntu kusephula imithetho ephathelene lezamasiko kutsho uNdiweni. Abanye bayamsola ngalamazwi okukhuthaza ukuqiniswa kwezijeziso zenotho kodwa iningi labantu bemaNdebeleni bayamsekela bethi kumqoka akukhulumayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu ukuhlukuluzwa kwanduna ethi kulihlazo.
Ukuhlaselwa lokwethuselwa kwenduna kuyinto embi kakhulu ngamanyala abantu abakwenzileyo abahloniphi isizwe abazihloniphi bona. Akukho ndawo emhlabeni lapho ubunyamazana obunje obuvunyelwa khona. Nxa ngabe lile mbono ehlukeneyo lingabantu liyahlala phansi likhulumisane licocisane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo uMabhalane jikelele we-ibhetshu likaZulu, inhlanganiso layo elwela amalungelo oluntu, uvumelane loNcube.
Kulusizi lokho okwenziweyo ikakhulu sikhangele ukuthi inkosi zomdabuko ziyahlonitshwa njalo uhulumendena lo uhlale sitshela ukuthi yena uyazihlonipha kodwa okwenziweyo ngoba induna ikhulumile ngengakufisiyo ukuthi kwenzakala esigabeni sayo bona labo ginya beyikho bakufunayo bebese bethumela inswelabuye ukubana ziye mbamba asikukhangelelanga eZimbabwe ekhululekileyo.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthe njengebandla bayasekela imibono kanduna uNdiweni.
Indaba ibonisa sobala ukuthi ugovernment weZimbabwe ulengeta lechabi. Sijingeta lechabi ngoba recently lombo sha izakhamizi zalile ukuthi indaba leyana ithengisele amaChina ngo-energy umtodi. Azange sizwisane PF iba kumsindo. Namhlanje uChief Ndiweni umela abantu ekhulume iqiniso nje. Chayisa i-government ukuthi kumele bebe accountable ukuze kungabili ama-problems elawa esihlangana lawo elizweni kodwa sebemuhlasela ikutshengisela sobala ukuthi impela esibuswa ngodwayi asibuswa ngabantu abaziinto abayenzayo.
Ilunga lebandla elibusayo ku-Central Committee yezanu-PF owayelilunga ledale lephalamende umnumzana Joseph Chuma uvumelane lenduna uKhayisa ekubeni lelungelo lombuso entabazinduna kodwa esola inkuthazo yakhe yezijeso zomnotho ethi lapho uphosisile.
Ukukhala kwakhe ngendaba yentaba yasentabazinduna akukho phandle komthetho womdabu wethu khonale entabazinduna uqondile esibini. Kodwa lapha mina embrakanda induna yethu suke yadlulisa ukuthi abesecela enguqwini le politics esebiza into zama-sanction. Mina bembona kanti induna yethu ngabe idinge indlela yokuhlala phansi yakhulumisana nohulumende.
Abantu baveze imibono ehlukeneyo ngokuba uNdiweni abe lamandla phezu kwentaba yentabazinduna lesimemezelo sezijeso zomnotho kodwa ngemva kokuhlaselwa kwakhe izolo wethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini eye-Twitter ethi kabuyeli emuva ngakukhankaselayo lokumela isizwe sakhe samaNdebele njalo intabazinduna ngeke iphiwe umuntu wokuza kuzaphazamisa imikhuba lamasiko abo. Ngemva kwesiga sokuhlukuluzwa kwakhe izolo amabandla ezombusazwe aphikisayo lenhlanganiso ezizimeleyo akhiphe imibono yokusola okumehleleyo anjengebandla ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ele-MRP lona selikhiphe abantu abathile ukuba babone ukuthi uNdiweni akulamuntu omhlukumezayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Izisebenzi zikahulumende zithi zikhangelele ukuthi uhulumende azengezelele iholo ngesilinganiso esedlula leso esavunyelwana emhlanganweni edluleyo ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla lokunye. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yePublic Service Commission umnumzana Vincent Wungwe uthi uhulumende uzakhuphula iholo lezisebenzi ngenyanga ezayo. Njalo uthi lesi isinqumo esithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta umnumzana Sifiso Ndlovu Utshele uStanikile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhungwe ugcizelela ukwavunyelwana emhlanganweni odluleyo lanxa izisebenzi sezifuna iholo elithe xaxa.
U-Chairman we-Public Service Commission maye bebika lokho ubecindezela isivumelwano esasivele saba khona ngoJanuwari kusukela ekuthini ngo-April kwakuzakhwezwa imali. Kathi ke isivumelwano sika-April sithathwa nje sithathwa phezu kokuthi uhulumende yena uthi uzabuya njalo akhangele iholo lezisebenzi ngoJuni. Kakusiyonto ke entsha esivele singayikhangeli ukuthi thina isiqumbaqumbe kumbe isenze sibe zokukhangelela okutsha. Thina ebesingakukhangelela okutsha ikukhwezwa kwemali kathesi, hathi ngoJuni, njengoba sasijule ukuthi uJuni uzavele abe khatshana.
Likuyini elikukhangeleleyo ukuthi ingqe kuyini elikuphiwa nguhulumende kukhona elakuvumelanayo?
Esansi kuvumelene ukuthi sizakhangela ukuthi ukukhwela kwesimo sempahla zeZimbabwe kanye lezinto esizisebenzisayo siyabe sinjalo. Ngakho kwakuza kuthiwa ngoJuni lowo kukhwezwe imali. Kodwa thina esakutshoya nxa sasivala idale le-negotiation sathi thina hathi uhulumende akumelanga ukuthi azovuwa amasabizi ngoJuni, kumele awavuye phosa ngenyanga zonke zilandelayo. So okukhona kathesi ngekhona lokuthi uhulumende-ke ubuye nje wacindezela umkhumbulo wakhe, kazange abuye athathe imkhumbulo sasimphiwe kona thina ukuthi imali ezisebenzi kusathi kujuli kabe kungasila muntu ephilayo.
Intengo yempahla isikhwelile njalo kuningi okwenzakalayo elizweni lapho abantu bathi imali yabo ayiseneli okuningi. Ubona kuvunyelwana kuhle lapha?
Sesilobele uhulumende ngaphansi kwedale le-APEX le-NJMC ukuthi kalihlangane masinyane edale le-NJMC lihluzisise okusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokusokus
athi ukuthi angahlangana lezisebenzi zakhe nini. Okathe sikekakaphenduli. Kodwa thina sesimtshengisele ukuthi lokhuya okukaJune akuphilisi muntu kuhle. Naye siyakhangela masinyane kakhe sokuthi kuyini esingakwenza masinyane kuncedisa izisebenzi ukuba libe zisiya emsebenzini ziqinile njalo.
Longo Mnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimta obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission isiqale uhlelo lokubhalisela ukuvota kulungiselelwa uhlelo lokuquma lokwengezelela ububanzi bezigaba kwezokuvota olwe delimitation. Kubika uAnastasia Ndlovu.
I-Commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC isiqale ukubhalisela ukuvota emizameni yokuqala amalungiselelo ohlelo lokulungisa imingcele yezigaba kukhetho oluzayo luka-2023. U-Commissioner weZEC unkosikazi Joyce Letitia Kazembe uchasisa ngalolu hlelo.
Gathesi yutho gathesi silungiselele 2023 gathesi sesiqala iprocess ukuthi sibe lama boundaries ama constituencies kuthi ukuthi sifuna ukuthi abantu ba register ukuthi bavote ngoba nqa umuntu nqa sesifaka ama boundaries ama delimitation exercise esikhuluma ngayo asibali abantu ukuthi kulabantu abanganani e-constituency. Sibala abantu abarejistayo ukuvota. Inamba lezo yizo ezidetermine ukuthi i-constituency le izabe ime njani.
Wengeze ethi okwamanje bafuna ukuyadinga usekelo lwedale lephalamende uhlelo lwe-delimitation ungakasungulwa olokubala abantu kulungiselelwa ukhetho kumnyaka ka-2023.
Ngathi sifuna ukuya eParliament sibacela ukuthi batshintshe the law ukuthi basiphe imvumo yokuthi sihambe siyoyenza i-delimitation. Ngoba i-delimitation lay before it was actually linked to i-census population. Kodwa thina sithi i-census population as a constituency ngoba i-province is not still a determiner i-size a constituency. Size a constituency is determined by registered voters. Yiko thina sifuna ukuthi abasepharlamente labana bayitshintshe the law ukuthi sibe sikwanise ukuthi siqale i-delimitation.
Ukomishina Gazembe uthembise ukuba baza kuyafika emaphandleni bebhalisela abantu ukuvota.
Emakhaya sizahamba ngale. Last time siregister abantu anti imishini yethu yayihamba from one place to the other place. Sikhole ukuthi nxa sesifika khonapho even soon depending le pressure kumbeni lokuthi abantu bayifuna yini ukuthi sihambe yimsebenzi yemishini leyi sayithengele ukuthi siregister. I-3,000 imishini esilayo. Even ngathesi so abafuna ukuregister bayahamba kuma district officers every day Monday to Friday bazabe bevula from 7:45 up to 4:45 bazabe bevulile. So labo abafika i-18 abantwana laba the youth afika 18 bangahamba as soon as they attend 18 bahle bahambe amanye kodwa amanye ama districts makhulu. So we will work out for definite, you can be sure we will have a situation where we will sizahamba kubantu ukuthi babuye ba register tuzane le ndawo abazihlala.
I-commission ye-ZEC isifike esibangeni esiphezulu kumalungiselelo okubhalisela ukuvota kukhetho luka-2023 belungiselela ukuqala ukuphawula ububanzi lemingcele yezigaba zokuvota loba nje idale lephalamende lingakabaphi amandla okuqhuba lolu hlelo. Abe-ZEC bazama ukwenqabela ukubalwa kwabantu kulandelwa isisekelo sombuso esidala. Ngakho-ke idale lephalamende yilo okumele lilungise leyo mithetho ukuze ihambelane lesisekelo sombuso esalotshwa ngo-2013. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlelo lwe-Livetalk asihluzeni bomama namhla sikhangela inhlupho esibhekane labesifazana elizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukwethula uhlelo lwakhe lokuphiwa kwabantu bokuza ingwalo zokuhlala ngokusemthethweni eMelika. Olo immigration alube igama lokuthi i-Build America Visa. Lolu hlelo lungemukelwa lidalele Congress luzahle luvale olomncintiswano we-Diversity Immigrant Visa Program olwaziwa kakhulu ngokuthi i-Green Card Lottery. Ele-China lithi izizalwane zakwele-Canada ezibotshwe enyakenye zimiswe phambi komthethwandaba kulelo lizwe zisetheswa icala lokuntshontsha imfihlo ye-China. UZulu uthi ukubhidlika komnotho okuqhubekayo sokufake ilizwe esimeni esibi kakhulu esedlula leso elike laba kuso ngomnyaka ka-2008. Ilizwe libhekane lokudula kwezinto ezimqoka elizwe empilweni kaZulu, ukusilela kwamafutha ezimota lamagetsi kanye lezinye indubo ezijikeneyo. Isilinganiso sebondi laso sesehle okumangalisayo nxa liqathaniswa ledola leMelika okubangela ukuthi intengo yezinto iqonge mahlayana nje. kambe kuyini okumele kwenziwe ukulungisisa lumumo ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lelunga le MDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kunzima okwenzakala elizweni lakithi akusela themba ukuthi kuzafa kwalunga ngoba izithembiso ziningi ke esazitholayo silokhu esizithola kodwa-ke umumo uba mubi. Singakhangela amafutha ezimota sekulesikhathi esidengekho kobulawayo, singakhangela amagesi seqalisile ukuhamba 10 hours kumbe okudlulisileyo khona lapho ngelanga, okuthi ukuthi izitshebo lokuningi okwakuthengiwe okusemafrijini sokusonakala, abantu bengela mali njalo yokuthi bayethenga. Kambe le industry yangikhona izasebenza njani-ke kungela magesi? Umumo kawumuhle. Ngabayavuma abezanu PF ukuthi sebehlulekile bakithi ngoba abantu sebethole nzima. Nxa umkhokheli kumele ukhokhele ukuthi abantu baphile ngcono, hhathi ukuthi abantu baphile nzima. Ngangizwa abanye sebesithi umgalo wathi isinkwa siyi-90 cents kathesi siyi-$3.50, wathi ipetro $1.34 kathesi siyi-$3.60, $3.70. Yikho-ke lokho kuyabe kusitha ukuthi umumo usunzima ebantwini, abantu sebeswele abangakwenza, sebeswele lapho abangacasha.
Babuchuma uyamuzwa ubabu Ndlovu lapha uthi ngali avuma ukubana selehlulekile lichiye umbuso ngempela selehlulekile yini?
Umalumami ekumphenduleni ngingamphendula ngiqala ngokukhoda ivesi ebhayibhelini. Ungavula u-Second Chronicles chapter 7 verse 14. Ngiyakhuluma uNkulunkulu ethi kona ma abantu bami ababizwe ngegama lami xa bengazithobisa bakhuleke badinga ubuso bami batshinzeka ngabezimbi, mina Jehova ngizakuzwa ngisezulwini, ngizabaxolela izono zabo ngiphelise nomhlaba wabo. Le vesi ngifakela ukuthi kona ngithi kumali mami labanye sesifikile isikhathi sokona sidinge ubuso bukaNkulunkulu indlela esihambe nje. Amagesi la ukushakalala uzezabanye abantu sekuthi izanu PF khona kovuthi, kukanti-ke hhayi namanzi aswelakeleyo lo nyaka nge-drought le ikhariba kayisela manje anelisayo ukujenereta i-power endimele iyanelisa ukubana ngabe amagesi lawo alungiswa. So konke lokho engizozibonayo lonke lokhu yinto esezifuna ngabe siyadinga ubuso bukaNkulunkulu kube lokumanyana nokubambana ezweni lakaseZimbabwe. Sike sikhohlwe ngokuthi kona izanu PF MDC, ngoba izanu PF MDC akutsho ukuthi nabantu sekumele bembe, kutsho ukuthi kona yikutshiyana kwembono yabantu, kodwa singabobhuti, singabosisi, singabogogo, singabokhulu, sindawonye siyimuli. So asibeni nomoya nalowo, uzabona into ezenje zingayihambela.
Babu Ndlovu, ngiphenduke kuwe ngaphandle kokukhuthaza izanu ukubana isuke embusweni ngoba lisithi isiyehlulekile, yiwaphi amanye amacebo elilawo angasusa ilizwe ebunzimeni elikibo?
Okokuqala, thina njengebandla le-MDC sithi thina okokuqala kumele siqale sikhulume ngendaba ye-legitimate ukuthi kathi lisembusweni bantu bezanu PF lingene njani. Silungiseni lapho esiqabana ukuthi konakala khona, singakulungisa fese sikhulumisana fese sibone ukuthi sisebenzisana njani sisiya phambili. Xa ungalungisena leyo ndaba ye-legitimacy kutho ukuthi la mazwe angaphandle azeneliseka ukuthi asihloniphe, kuzenzekela ukuthi sincediseke lapha lalapha. Ngoba nxa sikhuluma ngamadamu ukuthi amanzi aphansi, kakukhangele ilizwe leBotswana elivele lingelamanzi ihafu yalo i-desert kalihanjelwa ngamagesi. Kutshengisela ukuthi abakhokhelayo bayaplana balungiselela bekwazi ukuthi kule drought bebe sebefaka-ke ama-plans okuthi nxa kule drought kuzabambe kanjani ukuze igesi ingahambi. Nathi sifuna abantu-ke abaplanayo abakwaziyo ukuthi ilizwe leZimbabwe kakuni izulu eliningi, kambe ngesikhathi kungela zulu amanzi atholakala njani, ngesikhathi kungela zulu kambe igesi itholakala njani. Ilizwe leli selidinga omaneja, hhathi abantu abakhuluma ngokulwa impi osekulule minyaka edlula amathumi amathathu kwenzakala. Yikho thingasithi kakulungiselelwe kukhangelwe ngomumo esinawo elizweni ukuthi-ke yebo kambe kule drought, kodwa-ke akuvaleli ukuthi abantu baplane. Lokho kutshengisela ukuthi abantu-ke behluleka kuplana bona laba abasembusweni. Akukhulunyiswana ngoba lanxa kukhulunywa ngokuthi kuyakhulunyiswana sizathola umnankagayo ejenga esakhuluma labantu abazange banqoba ekhetheni ngabantu abangalama-members of parliament, kodwa-ke gegelela imbuya ethiya ulude nje ukhona okachamisa le MDC eyawina yamasisi nguye umuntu okumele ukuthi xa eserious ngokuthi amaZimbabwe akhulumisane ambize ahlalela ephansi kwenzela ukuthi kulungise ingxabano le ngxabangxozala ekhona elizwe.
Babuchuma ngo 2017 amasosha ehlutunela umgabe intambo zombuso. Esinye sezizatho asiphayo athi wona usehlulekile ukulungisisa umnotho omgabe. Umnotho uqhubeka usiyanganxele, abantu bayahlupheka. Ayisikho yini okwenzakalayo lanamuhla lokho?
Kuyathiyana ngoba ngesikhathi lesiyana esiyaba ngumgabe besihlala silento lana kuthiwa yi-budget deficit, kukuthi kudliwa imali engekho. Kathi singakhangela sihlala sile kodwa ama-surplus.
Umnumzana Joseph Chuma ngoebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni endawonye lelunga le MDC. Umnumzana Edwin Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i Voice of America ese Washington DC.
Thando ukuxolisa kini sihlobo esithandekayo kumalanga amabili edluleyo. Silenkinga nje ngemishina yethu e-transmission. Kwezinye indawo ngaba sifinyeleli kuhle, kodwa kwezinye sizokuthiwa liyasithola. Silethemba lilalele liyawathola kuhle amagagasi ethu. Abangasitholi kahle siyathembisa omanjinela bethu baphezu kwayo le ndaba.
Lezo ngokwelahlekelwa zingane zethu ngoba zilahla amasiko lokubutha ngathi phela kuyehlula. Ngiyabona manje phela khuleke impilo hamba thuba bazocutha phambili abafuna ukubuza indlela kwaba phambili sibona angathi othabithi ngana basopho. Ngiyabona safundi nebhayibhile likihlonipha abadala abadala bakutela hlonipha abaphansi wena u-ap thona usebhayibhile ukhetha ukwaphisa but I'll tell you phansi bo manje konke sekokuhlamukela labakele sebekuhlamukela isanhlobo layo sikubalekela ngoba usiko lakini uyalibalekela bona.
Imbali yetu silibe, lost generation, yeah. Imbali yetu silibe, but something less than what we used to be. Take a look at our history.
Mrs. K, ehamba lo Kelvi na esithi yena mzilikazi uyithethe leyo ngoma yingoma yakudala eyamasiko wayilolonga ke wayifaka kurepwa yisigebe ngasomculo sizabalayeke khonapha kuwaza Friday hashi kusasa kodwa kumaviki azayo Mrs. K. Kwanele mthwakazi likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili inkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.